신문 기사가 된다고 생각한 거 필터하고는 신문 기사의 스피킹 워크에서 만 미션 받아주고 반대가 된다 나 재미있는 걸리지 에 내가 내가 근데 반대가 된다 그가 그렇게 신나는 이유 맞을까
제가 꼭 팔고 드무지 님이 인도서 노다고 이자이지
아 에스테 기술이 쿨한 내용이야 신문 기사의 내용이 있어
Tanzwa mangamuri kuzanziba mazuva aperayo izvezvi muri kugadzirira kuenda kuMorocco timtudzei nezvechirongwa chekuMorocco ichi
Visa for music platform ye yema musicians kuti ashowcase Bavari and especially those emerging musicians from different countries across Africa. So we're invited this year to go and showcase our brand Nasiko Music. Vanhu ya different stakeholders from different countries in the music industry. Vakatambana music, booking agents, music festival directors, and a whole lot of people who have something to do in the international music scene.
Gadziriro dzacho dzave papi mambobata kuti kune matambudziko amunosangana nawo akawanda muzvirongwa izvozvi.
This opportunity is one of the opportunities that will come once in a lifetime, so we are actually feeding to Zimbabwe and also on the international people that we are looking for funding ekuti tiendeko funding. In form of air tickets, in form of money, in form of paying for our visa costs as well. And first of all, you made from for 2022 to 25 November. We only have a few days left.
Kune vakawanda vanoda kunzwa mumhanzi yenyu, vamwe vanozviti mapromota, vamwe vanozviti masponsa, nevamwe vanongovo mafans vanoda kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kuzotibata vanotibata +26378289972 kana kuti vanotibata paemail yedu nasibo.music@gmail.com.
It was a Friday. And in Dango Sia, you know, she ended up on the poor next time. She didn't do it. It was a Friday.
Uka Batara Kanaka. Bane Ado Yamuka. Bane Ado Yamuka. Oh, yeah. I see you up here.